Mamwe madzimai aya anoti varume vave kutadza kubhadhara mari yavanotarisira inove madhora ekuamerica mashanu kana kuti US$5 pakufadzana kwenguva pfupi uye madhora makumi maviri kana kuti US$20 kana kupfuura vachiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Vanoti nguva yakare varume vaibhadhara pasina kana kuchema-chema izvo zvaiita kuti vawane mari yekuzviriritira nevana vavo. Mumwe mudzimai ane makore makumi maviri nemashanu anoda kuzivikanwa nezita rekuti madzimai anoti varume vave kuda kubhadhara dhora rekuamerica rimwe chete kana maviri panguva pfupi.
Apa haichanyanyobuda semabudiro aita kare. Zvinozvautonyanyoitawo mari kana ari mango emaflows. Inoda kuti mvuri muno makazarawo maflows. Ukatwana nokupoka ndona izvozvo taima autombatisa.
Madzimai vanoti zvinhu zvaoma zvekuti nguva zhinji vamwe varume vari kutadza kubhadhara kana mari shoma yacho.
Vamwe vaingochema-chema vaingotiwo ma2 ma3.
Mumwe anozivikanwa nerebasa rekuti manjenjenje ane makore makumi maviri nerimwe anoti paakatanga zvechipambi aimbowana madhora makumi matatu pazuva asi iko zvino ave kutatarika kuwana kana madhora 10 chaiwo pazuva.
Zvichiita mari avo masaita zvechipazuva ma$30-$40-$50 pakuzvezvizvi tobuda mubhau ne$10 ungatobuda nemari yakawanda nekakushaa.
Kushomeka kwevarume vari kubhadhara bonde kwave kuisa utano hwemamwe madzimai munjodzi sezvo vamwe varume vanenge vachida bonde risina kudzivirirwa nemari yakawanda. Mumwe mudzimai wekushamba ati anoda kuzivikanwa nekuti amai Tanaka anotsanangura.
Machallenges akadaro anowanika nodawo kuti ezvo zvakunakana mari nanobva kuingo nemiedzo yakadaro kuti ndokupa $100.
Vatiwo dzimwe nguva vanobirwa. Chirongwa ichi chinokurudzirawo kuti madzimai anotengesa bonde aongororwe ropa pamwe nezvirwere zvepabonde. Vanowanikwa vaine utachiwana hweHIV vanobva vapinzwa muchirongwa chekurapwa. Mukuru weNAC mudunhu remazowe kumashonaland central muzvari mesi madombo vanoti basa rekutengesa bonde pane nguva yekuti rinenge ririsabhadhare nekudaro vanodzidzisa madzimai aya mabasa emaoko.
Vamwe tinotaudza taunoenda kugava kuzvidzidzira tafuratire tine mazai uzi usati wakeitwa uchitengesa mazai usati wakeitwa uchitengesa chiairtime hauite desperate because some of them vanosvika padesperate chenekuti vanoti $2 because usikuwo haana ngoketwa nditi ari kufunga kuti mangwana mwana akuda kuti akuda kudya chingwa kuti handina kana dhora ungati yaizvenikuti tibatanidzai dhora muite sei mumwe but kana uite lifeskill yaukuita kutengesa mazai tine vanhu vaakutoti
mumwe akabatsirwa nechirongwa cheNAC ndimuzvari muchaneta anoti aiita bonde risina kudzivirirwa.
Ivi ndikavapfika kondomu kwacho tatisingatombozivi kuti asi ivo zvinozvitaneziva rokuti kondomu rinopfekwa sei.
Zvekushambadzira zvepabonde kana kuti soliciting kana kupa vanhu imba yekuita zvepabonde kana kuti brothel hazvisi pamutemo sekutaura kwegweta rinorwira kodzero dzevanhu zvikuru madzimai amai Sepi Ndlovu.
Torambidzwa nemutemo weZimbabwe Story Express kana kuti Story Direct inorambidza kunonzi kukwevesaisa kwekubesi kwokuti unonyatso uchibuda pachena kuti nendidaivhuda kuti mira pastreet uchiita zvezvavanoita zvekuvhura mabhachi kana kuti zvezvavanoita zvekutengesa zviri pachena ndo zvinorambidza inonzi solisiting iyayi solisiting nekuita zvemabrothels zvokuti une imba or something chiri kushandiswa nemasex workers for their work izvozvo zvinorambidzwa ndozvinhu zvakarambidzwa zviri express.
Uye yave mhosva inoendesa munhu kujeri kuita zvepabonde nemusikana asati asvika makore gumi nemasere zvisinei nekuti anenge abvuma here. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.